manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kukadzi 17/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chimwe chikwata chebato reCitizens Coalition for Change chinodoma waWilson Ncube semutungamiri akafano bata matomu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanopinda musangano weAfrican Union wechimakumi matatu nenomwe kuEthiopia. Vagari vekumbire kumashonaland central vochema nenzara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. National Standing Committee yechimwe chikwata chebato reCitizens Coalition for Change chiri kudivira va Sevengezo Shabangu vanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru nhasi vasangana mubulawayo vakasunga kuti chigaro chemutungamiri webato chakasiyiwa navaNelson Chamisa chinge chichifanobatwa namuzvinafundo Wolfman Ncube vachange vachichinjana navatendai Biti pamwe naamai Lynette Karenyi kusvika bato iri raita musangano mukuru weCongress. VaJacob Mafume ndovasarudzwa kuti vange vachifanobata chigaro chemutauriri webato. Izvi zviri kuuyawo apo chimwe chikwata chebato reCCC kuburikidza neCitizens National Assembly chakadomawo waJameson Timber kuti vafanotungamira bato iri uye kutungamira komiti inonzi iri kutaura navachamisa pamusoro pekungosiya chigaro kwavakaita. Taedza kubata mutauriri wechikwata chavatimba vaPromise Mukwananzi asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vaMafume kuti tinzwe mafambiro aita musangano wavo kuBulawayo.
VaWashman Ncube ndivo vachange vari acting president webato reCCC. Sezvamunoziva, mukuru weCCC akanyora mugwaro achitaura kuti iye achambomira kutungamira CCC ari kumbodzikamisa pfungwa nekuteshera mafungiro kuti achazoudza vanhu kuti achazoita sei. Saka takasara tine party yanga ine mavice presidents. Saka paonekwa kuti paisaita nhonga watonga yanga yakuitika nekutumbuka kwevanhu vanga vachiti vava matungamiri, tikati regai paite mutungamiri weCCC kuitira kuti vachengetedze maparlamentarians, vachengetedze makansela, vachengetedze gwara remusangano, vanhu vachikurukura kuti vofamba sei pa next congress ichaitika.
Saka vachanga vachibata chigaro kwengo yakareba zvakadii?
Vanenge vachiritreta sezvamuno remember, tanga tine ma vice presidents matatu, vachange vachiritreta vaWashman Ncube, vaTendai Biti navaLenoti Kore. Vachibata ivo kumazuva anoita 90 days each, vachiitisa kuti tinge tichidzikamisa hana vanhu vachiona kuti vofamba sei munyaya dzezvematongero wenyika.
Tiri kunzwawo kune chimwe chikwata chiri kutungamirwawo navaJameson Timber chichiti ndo chakabata matomu kuCCC. Saka muchapagadzirisa sei sebato?
Ndokutumbuka-tumbuka ka kwataitaura. VaJameson Timber havasati vamboelektiwa kana kuti vanhu vazive kuti vakabva nekupi, saka vanga vangoisawo musoro yavo.
Saka vapinda ava vachange vachibata zvigaro kwengo yakadii kusvika maita Congress?
Congress yedu sezvamunoziva yanga ichifanirwa kuita gore rino, ichiitwa muna September nana Oktobha. Saka ndo zvichange zvichiitwa nemaacting president avo kuti vakwanise kusesekedza musangano kuti uzokwanisa kunge uchigadzirikana. Munoziva musangano wedu wanga usingachasangani kuma branch, kuma wadzi, kuma province, kuma district. Vanhu vanga vangomuona pazvivhitivhiti, pasocial media nepamwe pakadaro. Saka toda kuti tichigadzirisa gwara remusangano ratakajaira, rinova iro kuti vanhu ngavasangane vataurirane. Ndonzira yatakasirwa navatsvangirai.
Vanga vari vakafano bata chigaro chemutauriri wechimwe chikwata chebato reTriple C vaJacob Mafume vari parunare muBulawayo neStudio 7.
The Voice of America.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupinda musangano weAfrican Union wechimakumi matatu nenomwe kana kuti 37th Ordinary Session kuAddis Ababa kuEthiopia, uko vati Zimbabwe iri pamberi nechakare panyaya yedzidzo muAfrica, uye Zimbabwe yagara yanga ichisimudzira zvidzidzo zvesayensi. Musangano wemazuva maviri uyu watanga nhasi uye unopera mangwana. Mukusiya nezverwendo rwavamunangagwa, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Hatizive kuti ivowo semunhu mumwoyo mavo vanenge vachifunga sei, asi muchitarisa zviri kuitika munyika pari zvino, mune kuungudza kwakanyanya. Vanhu vari kuchema, vanhu vari kuridza mhere nekuda kwekupazwa kwemisha yevanhu vazhinji, zviuru nezviuru zvevanhu havana pekugara nekuda kweoperation iripo iyi yekuputsa dzimba dzevanhu. Saka idambudziko guru rekuti semutungamiri wenyika yeZimbabwe vaifanira kunge iko zvinezvi vari kusangana nevanhu uye vachisangana nemakurukota ehurumende, security forces, kuti chii chiri kumboitika. Kana kuri kuti ndivo vakatuma kuti endai munoputsa dzimba dzevanhu, vaifanira kuti vanzwe feedback yekuti zviri kurevei kuvanhu. Saka handifunge kuti vaifanira kuenda kumusangano iwoyo. Zvinhu zvakaita manyama amire nerongo munyika kudai.
Musangano wakakosha zvakadi tichiona kuti vaMnangagwa vakangopinda munyika vachibva vapfuurira kuenda kune mumwe musangano, vachibva kune mumwe musangano kuDubai uko.
Hapana chandinoziva chakaunzwa nemisangano iyoyo yeAfrican Union. Ndo atinoti matalk show ekuti vanhu vanongoenda kunotaura vachibuda pamavhidhiyo kuti vanga variko. Asi atina zvatakaona zvinobatika munyika, education, health, infrastructure, zvinhu zvese zvakangodhakwa. Saka ispace yekungonoratidzawo kuti ndiri leader, asi maleaders vamwe vakaita savaimbova mutungamiri weBotswana Ian Khama vaisatoenda kumameeting eAfrican Union, vaingoatenda mameeting eSADC. African Union vaitiwo kupedzera hoko padehwe reshindi, hakuna chinobuda ikoko.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare neStudio 7. Shirikadzi yevaimbova nhengo yebato reCitizens Coalition for Change yakapambwa nekupondwa kumabvuku muHarare pamberi pesarudzo dzemabielections dzakaitwa muna zvitagore rapera vatapfuma nei masaya. Amai Maria Juau vanoti vari kushushikana zvikuru nekuti mwedzi mitatu yatodarika pasina kana munhu atasungwa pamusoro pekupondwa kwemurume wavo. VaMasaya vakapambwa nevanhu vakanga vakapakata pfuti vanofungidzirwa kuti nhengo dzeZANU PF kana kuti vasori musi wa11 Mbudzi vakazowanikwa vakafa uye mutumbi wavo wakachekwa-chekwa. VaMasaya vakapambwa pamwe chete neimwe nhengo yeTriple C vaJeffrey Kalosi, apo vaitsvagira mumwe wavo weCitizens Coalition for Change vamunyaradzi kufa hakutizwi rutsigiro rwekuti vave mumiriri wemabvukutafara mudare reparamende. Kupondwa kwavaMasaya kwakashorwa zvikuru neUnited Nations pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu achiti hurumende inofanirwa kuferefeta nyaya iyi neudzamu uye kusunga vakaita izvi. amai zvavo vaudza ntungamiri Nkomo Studio 7 kuti izvi zviri kuvakatyamadza zvikuru.
Shuwa iri kubva November kana kumbuti kuita kunge pasina zvakaitika. Saka zvinhu zvinorwadza kuti saka ivo mapurisa vakanyarara pachikiro chakaitika ichochi ichi. Mavari vari kunzwa sei, ini ndokurwadziwa kuti munhu ende munhu anga aine mhuri. Kungonzwa kuti aponzwa kana musi wandakaenda chinoripota nyaya yangu. Saingonditenderedza patiwaidzwa chokwadi kuti vamasai akusitira. Wakangondiwanzira kana muchinge madzoka kumba kana paine zvamunenge maonawo zvamunenge manzwa munodzoka muturudzo. Saka pandakazongwa mande kuti masai akusisina taona masai washaya. Nanhasi handisandanyatsosvika muchiyo ndichiurwadziwa.
Zvii zvamungakurudzira mapurisa acho nehurumende kana vakateerera pari zvino?
Ichandokurudzira hangu kuhurumende nemapurisa acho. Paitika chitiko chakadai, basa ravo ndirekutsvaga mhuri kuti vakazviita ndanani uye zvakafamba sei. Votedza ivo vanenge vari kuzivawo kuti kubudisa chokwadi ndicho vanenge vasiri kuda kubudisa chokwadi. Vanenge vari kunzwa kuti bhati timu rakazodai riini unofunga ndiro rakadai kuti vakangonyarara. Saka kunyarara kwaomanja ndizvo ndinosema ndikuti vakazvitoro siriasi vakarwadziwa here kana kuti vakangotiwo hanhino.
Musati mambokurukura nemagweta kuti ange achimhanya nenyaya iyi achikurudzirawo kumatare uku kuti nyaya iferefetwe.
Handina gweta randakambotaurawo naro.
Kune avo vakanga vasingavazivi vamasaya, mungati murume wenyu munhu akanga akaita sei?
Murume wangu sikugarisana kwataita. Munhu anga akamira pachokwadi chandi pabasa ringave ramwari ringave cheirori zvavo pavakazobatwa. Pavarino ndekuti zvisvike zvakanaka. Nguva basa ramwari hakuna chinhu chavaironga chisingaendeki. Chero kana ikoko hakuna chinhu chavaironga chisingaendeki. Munhu aiti akamira pazvinhu zvake chaiendeka. Kuti wambonetsana nemunhu wambotukana nemunhu usika pakurovana ndinganyepa.
Kana pane vanga vachiita zvematongero enyika mumhuri vachiri kuzviita here kana kuti vakutya kuti togonawo kupondwa pasababa?
Vekumhuri kwavo vakatya musi wachona wazvaitika ndopa wakatya. But kana ipapo vamwangu vasinganzwisisi kuti ndiwo zvavangu vari asi vaibuda pachiri kuti ini nhangu izvi ndo zvandabutira ndo zvandabutira. Kune vamwe vangu vari ubato urimwo patiangokurudzirwa kuti ngatimbodai. Saka zvakangooma.
Semunhu wemurume vamasaya vaimbokushandirai vachishandira mhuri yavo, pari zvino muri kuzviita sei? Uri sei upenyu?
Ndikubatsirwawo nendichini makanzuras maimbi kana sikofizi yemwana vakabhadhara. Vanotiwa vakagarawo iwe chotombowa vanhu tiende munoti vemasaya zvekufamba sei pane chavasina here kutenga vanhu voionazvo chingave chikafu. Mari yeschoolfeesi ndakangoti kuti vabhadhara.
Vari kuenda kuchikoro vana vangani?
I1 chete ari fomu fomu.
Vanga vari amai Maria Zhuwau vaive mudzimai wenhengo yeCCC yakapondwa kumabvuku vatafumanei masaya vari parunhare muHarare nantungamiri Nkomo Studio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tivabate nemusi wemuvhuro nezvenyaya iyi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nemuvhuro kukadzi 19 na 8pm tichange tichikurukura nyaya dzekurima mbeu dzakaita semhunga, mapfunde nezviyo idzo dzinogona kupedza nzara mudzimba munguva ino yekushanduka kwemamiriro ekunze. Tichanzwa kubva kuna muzvinafundo tafadzwa naShe Mabaudi avo vanoshanda neUniversity of London kuBritain. Tichanzwawo pfungwa dzedzimwe nyanzvi munyaya dzekurima kusanganisirawo pfungwa dzevarimi. Sanganai neni Evans Zininga paLive Talk nemuvhuro na8pm apo tichatarisa zvakadzama kurima kunopedza nzara muZimbabwe pamwe nekuvaka utano hwakanaka hwevanhu.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Thank you.
kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Martha Fox avo vanova ivo munyori wemabhuku. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Chii chakaita kuti mutange kunyora mabhuku semudzimai?
Chakaita kuti ndinyore bhuku iri ndechekuti one day ndakangotanga kunzwa mudumbu musinganzwi kutsike, kufamba zvainetsa ende kuti ugare, saka ndaifanira kundakarava. Saka ndakaita 5 days ndiri constipated apo saizi richirwadza apo dumbu rinenge richifuta kanga kuna nenhuru yosina. After 5 days ndipo ndakazokwanisa kudrive ndopa ndakaenda kwadoctor ndokubva akandiudza kuti it's because of my fibroid. Kwadoctor obviously vanowanzokurudzira zvesejari, but ini ndakati areke ndimboona kuti hakuna chingere. But one thing taakataura akati kudya nyama kunokonzeresa mafibroid. So ndakazonoitawo research yangu ndobva ndatozoona kuti hazvishuwa kuna vanhu vakawanda vari kutotaura kuti patakangotidya chikafu mafibroid akatanga kupera. Ndo pandakazodiscover inonzi alkaline diet from Dr. Sophie. Ndo pandakaichaya and sure enough ndakatoona a change. Ndo ndotanga kuferera pain pakanga pakusisina. Ndo pandakatozoona kuti vazhinji vanozviziva kuti digestive system yakangofanana nekaindi. Kaindi nekanzi yatesa yafa, zvinhu izvi zvinobva zvatongoparara. Uno zvakangofanana negatsi digestive system bekuti inobatsira kuti matoxins abhembodi. Zvirwere zvizhinji zviri kukonzerwa nekuti mune matoxins akawanda.
Bhuku renyu iri rinonzi chii uyezve rinowanikwa kupi?
Bhuku rangu rinonzi From Pain to Victory. So rinotaura my story yepain yangu nefood yandakazochinja and my recipes. Kuti ukadya for 30 days unoona a change in your body, especially panyaya yemafibroid. And then unotobatsira kuti neweight loss because unenge wakubudisa zvese zviri anecessary mudumbu mako. Saka paAmazon ndopamunoenda munongogugla kuti From Pain to Victory.
Tinoona zvakare munoti imi munoshanda nekukwanisa kunge muchibatsirawo vamwe vari kumusha vanenge vari kuda kuuya kuCanada kuzoita mamwe mabasa, mune muchizviita seizvi?
Kuuya kuCanada kune nzira dzakawanda. Unogona kuuya ezovhizita nedzimwe nzira. Izvozvo zvinona anonzi immigration consultant, saka ndinovanhu vandoziva. Then kozoti vaye vari kuda kutsvaka mabasa, ndakaestablisha employment agency jese takapedza. Challenge yangu sara chete ndeyekuchiwana vanhu vacho vari kutsvaga vanhu vanoshanda from outside.
Asika pane vamwe vanochema chema vachiti ivo pane vanhu vakaj mari dzakawanda dzevanhu vari kunana Zimbabwe nekune dzimwe nyika dzemuAfrica vachivatiwo vachavaunza kumafura nyoro akadai seCanada. Imi munochengetedza sei panyaya dzakadai?
Itochengetedza panyaya dzakadai nekuti hatichere mari yemunhu. Kampani yatinoisa tsvagira ndo inotibata. Kunoku makampani ango haungounza munhu. It's very strict. Kune inonzi labor assessment impact. Government inenge ichitarisa kuti iwo uri kuti uda kuemploya munhu ari kubva kuZimbabwe munomuwanda here. Saka that process ikaitwa munhu iyeye kana ane iyo inonzi LMIA yacho anenge aqualified kuita sei pakuhaya. Saka step inoitika ndeyekuti tinoti takontractana nekampani iyoyo yatitsvagire vanhu, isusu tobva taona munhu tomuita pre-qualify interview online kuti tione kuti tiri kunza here the right person. Hatina sendi ratinotora. Patinomuendesa kukampani paanozointevhiewa necampani yacho iyoyo akawana basa, ndivo vanozomugadzirira work permit. Vanenge vane LMI already. Saka vakumugadzira work permit. Kana zvaakuda zveimmigration unofanira kutsvaga munhu ari licensed, ari qualified. Pane mawebsite ari kuno kukana. Saka machances ekuti munhu abirwe mari hapana because isusu kampani yedu hatitobvumizi kutongobata mari munhu akangomara undakamupa $10 zvekuti andibatsire kuuya. License inobva ratorisa. Vanenge vachida kundifollowa vachida kunzwa movi inondifollowa pafacebook ndopandiri very active. Munosendera message kumessenger ndoshandisa zita rangu MATHER then last name FOX.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives, icho chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tichitaura pamusoro penzara inonzi yapfunya chisero mudunhu rembire kumashonaland central. Muguziya nezvenyaya iyi tabata mugari wekumbire uye vakakwikwidza musarudzo dzeparamende vakamirira bato reCCC mudunhu iri vaBlessing Karembera kuti tinzwe zvizhinji.
Dambudziko rakanyanya kukura pane inonguva nderekuti vanhu vakuvara nenzara, hakuna chikafu, mvura haina kunazonaya zvakanaka. Kune avo vamwe vanowanzorarama nekurima mumarutivi erukova, chikafu chavo chakayeridzwa nemarukova aya, havana chekubata. Ndo vamwe varikutongotarisirwa kuti vangangowanawo zvekudya. So pari zvino hakuna mvura, mbesa dzese dzakaoma, kuri kupisa zvakanyanyisa.
Vanhu vangani vakatarisana nedambudziko ramuri kutaura iri vakarembera?
Panhamba yevanhu vari kuda kubatsirwa pachirungu tingangoti i36,000 people, iri constituency yese zvayo, nekuti vanhu vakaomerwa pari zvino. Ndingangoti chikafu chinogona ngechikwana pamhuri inenge iine mudzimai nomwana nomurume, vanhu vatatu ava, tingangoti pamwedzi vanoshandisa 20 kg yehupfu kuti vakwanise kunge vachibika, nekuti vanhu vanorarama nekudya sadza.
Muri kutaura nezvekuti hakuna kunaya, kune drought mudunhu menyu, asi tiri kuona kuti vanhu havasati vatanga kudya zviri mumunda. Muri kutaura here kuti drought iri rakakanganisa gohwo regore rapera?
Pari zvino tingati drought ihongo yakanganisa mararamiro evanhu, nekuda kwekuti pari zvino vanhu dai vaakudya mananga, dai vaakudya mapudzi, dai vachidya chibage chinyoro, chinoita kuti vave vanokwanisa kubatsirikana. Nokuti mararamiro evanhu mumbire havazi malarge scale farmers panyaya yemukohwo wavo, zvavanenge vakohwa zvinonovasvitsawo mune mumwe mwaka. Saka pari zvino dai vanhu vangu varikutodya zvandataura izvi. Saka ndo tiri kuti drought iyi yakanganisa zvikurusa kuti vanhu dai vari pane chimwe chinhano chekunge vari kudyawo zvimwe zvirimwa zvavo.
Tiri kuonawo zvakare WFP iri kupa chikafu kuvanhu. Havasi kukwanisa here kunge vachipinda mudunhu menyu, kana kuti vanhu vemudunhu menyu vari kusiyiwa muchirongwa ichi?
Pari zvino hapana maorganizations ati ambounza chikafu kuti vape chikafu munharaunda. Asi pajurujena muri muward 3 vanhu vakapiwa hupfu nehurumende, asi hupfu hwacho yakanga iri ma20 kgs ari 15 achinzi azopiwa vanhu pahousehold yoga yoga. Asi munoona kuti mujurujena mune vanhu 100 plus, kozoti vakwegura vanenge vari more than 15. Saka mapiro akazenga akuitwa hupfu uyu vakanga vakuti ngatichipa yavakwegura. So vakazopedzisira vanhu vaakupiwa ma20 kg vanhu vachigovana vari vaviri, zvoreva kuti 10 kg pane vanenge vakwegura.
Ko madzishe emudunhu menyu pamwewo nehurumende vari kuti nedambudziko iri?
Madzishe vanenge vachitonetsekanawo nekuti zvinozoitika ndezvekuti vanhu vanenge vaakutoendawo kune madzishe vachiita sei vachinopotera nekuti vatsvage rubatsiro. Asi dzimwe dzenguva madzishe anosvikawo pakuremerwa.
Ivo vagari vari kuti nezvekuitika izvi?
Vanhu vemunharaunda yembire vari kutoshushikana nenyaya yechikafu ichi, kuti hakuna chikafu chiri kuwanika, uye pese panenge pari kuda kuitwa madistribution zvakafanana nembeu nezvimwe zvakadaro, panozopedzisira paakupinda mapato akafanana nefazi vachizoda kuvhiringidza kupiwa kwevanhu kwavanenge vachiita zvinhu izvi. Ivo vacho ndo vanezenge vaakutotora zvinhu. Saka vanhu vari kuchema pari zvino nekuti bhakiti rimwe chete rechibage riri kutengeswa $12 kusvika ku$15.
Ko pari zvino vanhu vari kumborarama sei vakarembera?
Pari zvino vanhu vari kutambudzika. Mararamiro avari kuita vaakutoita butter trade, vamwe kwaakuchinjana nembudzi munhu opiwawo kana riri bhageti rechibage, kana kuti kwaakuchinjana nehembe, anenge aine hembe uro kana zvibhuts munhu opiwawo chibage. Vanhu vaakutoita zvekutosunza.
Zvichemo izvezvi matimazvisvitsa here kune mumiriri wedunhu renyu pamwe nemapazi anoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu?
Hongu zvichemo izvi zvinosvitswa, tine mamwe magroups atinawo anenge aine vanhu vose vane mapato kugariswa kwakanaka zvevanhu vanenge vari maWhatsApp group munoitwa madiscussions akadai. Asi chinonyanya kuzoshamisa ndechekuti vacho vanenge vari vatungamiriri vedu havazowanika vachizotipawo kana feedback yekuti zvinhu zvakamera sei.
Vanga vari mugari uye vakakwikwidza kuti vange vachimirira mbire mudare reparamende, vakamirira bato reCCC vaBlessing Karembera vari parunare nestudio 7 muchirongwa chedu cheupenyu hwedu. Takundikana kubata mumiriri wembire muparamende vaDeft Butau pamwe chetewo neFazi kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, vamwe vatsigiri vemutambo wenhabvu vanoti makundano enhabvu yemuAfrica AFCON 2023 akaitwa kuIvory Coast yaive vhura meso inofanirwa kunge yakapa Zimbabwe gwara rekutevera. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makwikwi aya akatambwa kubva musi wa13 ndira akapera musi wa11 kukadzi, apo Ivory Coast yakasimudza mukombe uyu mushure mekurova Nigeria 2-1 mufinari. Muri yenhabvu munyika inoti makwikwi aya yaiva vhura meso kuti Zimbabwe igadzise zvinhu kuti maWarriors akwanise kusvikawo padanho raikwikwidzwa iri. Chekutanga aimbotambira Capes United Frank Nyamukuta anoti ari kukatyamadzwa kuti Zimbabwe iri kutarisira budiriro iyo isina nhandare kana imwe chete zvayo yekuti chikwata chenyika chitambire mitambo yacho. Anoti nyaya yedzinhandare iyi inoda kugadziriswa nechimbi chimbi nekuti zvinonyadzisa kutambira mitambo yepamusha mune imwe nyika uyezve zvinokanganisa matambiro echikwata chacho.
Ngatigadzirei magiraundi, not to go and play international football outside your country is so embarrassing to be honest.
Zimbabwe yatarisana nemakundano e2026 World Cup apo ichatamba mimwe mitambo pamusha neBenin, Lesotho, Rwanda neSouth Africa. Gurukota rezvemitambo Muzvare Kesti Coventry vakavimbisa kuti nhandare yeNational Sports Stadium ichange yagadziriswa pachadzoka mitambo yeWorld Cup, asi aka hakasi kekutanga vachivimbisa izvi asi pasina chinobuda. MaWarriors akatambira mumwe mutambo wavo wepamusha we2026 World Cup neNigeria kunyika yeRwanda, uko vakaita mangange 1-1. Kunze kwe2026 World Cup, Zimbabwe ichange ichikwikwidza zvekare makundano emunzira yekuenda kuAFCON 2025. Mutsigiri weDynamos vaAdam Mukwasi vanoti pamusoro penhandare Zimbabwe inofarira kupa basa murairidzi ane ruzivo rwenhabvu yemuAfrica.
Tadi kuramba takatsunga pane izvozvo kusvika tasvika paclass chaiyo. Tinosvika takambenge tiri mulevel yakanaka nekuda kwevana vedu.
Zimbabwe yanga ichirairidzwa naBautema Brito wekuBrazil, uyo akadzokera kuPortugal kwaanogara mushure mekupera kwechibvumirano chake chebasa. Pamusoro pezvo, muongorori wemutambo wenhabvu vaBoswell Marimo vanoti vari kutungamira nhabvu veNormalization Committee vanofarira kuronga mitambo yekuedzana masimba nezvikwata zvine mazita mukuvaka maWarriors.
Takuda kuti tichinyatsoita gadziriro dzakasimba muno muZimbabwe kuti toitawo mafriendly matches nemateams mahombe ekuti tinokwanisa kunge tichigadzira team yedu.
Vamwe vatsigiri venhabvu vari kukurudzira maWarriors kuti ateverewo tsoka dzebafana bafana yekusouth Africa iyo yakatamba zvinonwisa mvura kuAFCON 2023. MaWarriors eZimbabwe akadzoka munhabvu yepasi rese musi wa11 chikunguru 2023 mushure mekumbodzingwa neFIFA nemhaka yekupindira kwehurumende mutungamiri wenhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Chris Gande.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.